chokwadi kuti mai Alena Dohane vari kuuya musi 18 kusvika musi 28 vanenge vari muZimbabwe. Havasi kuuya voga, vari kuuya after an invitation, vakainvitwa. So kuti uyai kuzoni Remeka. Saka it means kuti hurumende haina chairi kuvanza. Chavari kufambira, vari kutanga vaona kuti nyika yedu iyi yakambomira sei. Pane kubudikidzana here kurimo kana kutyorwa kukodzero dzevanhu kana kuti kune kushandiswa kwechisimba kwakaomarara nemapurisa here kana kuti nemauto kana nevaya vanonzi security sector vanosanganisa vaongorori, vaferefeti, mapurisa, mauto nevemajere.
Rwendo rwavo tiri kunzwa kuti rwakanangana nekuona kuti zvirango zvinonzi neZimbabwe zvakatemerwa nyika zviri kubata sei vanhu. Zvinozopinda papi panyaya dzisi dzamurikutaura idzi kusangana navo nemapurisa nezvimwe zvakadaro? Zvinei nenyaya yezvirango?
Nekuti zvirango zviri kutemerwa nenyaya yekunzi Zimbabwe haisi kubata kana kuba human rights zvakanaka. Saka human rights inoonekwa pabatirwo emunhu nemapurisa kana kuti nemauto. Kana munhu achinge atyorerwa kodzero yangu, hurumende haityore yoga. Tinotyoresa kana kuti the first point of call panyaya yemahuman rights issues mapurisa ndo first point of call. The second point of call ndo kunoziviswa munhu achinge asungwa anobatwa semunhu here, akabatwa sei. Saka vari kuti tiri kumbunyikidzwa, havasi kuti vamunangagwa ndo vari kuuya chivarambidzi, vari kuti vamunangagwa ari kutuma mapurisa avo.
Tinonzwa nyika dzakatemera zvirango vanhu vari muZimbabwe dzinoramba kuti hadzina kutemera hurumende, dzakatemera vanhuwo zvavo kana kuti vanhu vari muhurumende nemamwe makambani anotyidzana nehurumende. Kana muchiti imi zvirango zvakapiwa Zimbabwe, muri kurevei?
Nyika idzi kungotaurawo hadzi zediro rakutadai. Chokwadi ndechekuti kana ukapa masanctions ukatemera zvirango kuna baba wemba, zvatoreva kuti Zimbabwe hamuchina chikafu, hamuchadyiwa. Zvirango zvakatemerwa havanoti maindividuals, hatisi chokwadi. Kana vachiti individual baba, havasi kungoreva munhu je, vanoreva kana kambani yemunhu iyoyo. Ukatemera zvirango kukambani yeva mabhizinesi emuZimbabwe, vachasafa. Haasi munhu akatemera zvirango, achasafa vanhu vanosenza mukambani nemhuri dzavo.
Tiri kunzwa muri kutaura imi kuti hurumende yeZimbabwe yakakoka nhume iyoyi yeUnited Nations, asi maziro atinoita kaUnited Nations ndo inokumbira kunyika kuti tida kuuya yopiwa mvumo.
Kana vakumbira kuuya ndobva ndakupa mvumo, ndakukoka.